Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvinoratidzira muHarare zvichiti zvinoda sarudzo dzakachena. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti kuitira kuti rione kana ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vamwe vanoshaya vanoudza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Takirizo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora.
Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti voters roll riine chinangwa chekuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yeZEC yakaita basa rayo nemazvo here kana kuti kwete. ZESNI inoti zvichabuda muongororo yayo zvichaziviswa kuZEC kusanganisirawo mapato nemasangano ane chekuita nesarudzo munyika. Ongororo yeZESNI iyi inoitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti ZEC haisi kuda kubuda pachena pazvinhu zvakawanda zvine chekuita nesarudzo pamwe negwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemukuru weZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti zvakakosha kuti gwaro revavhoti riongororwe kuitira kuti veruzhinji vagutsikane naro vasati vaenda kusarudzo.
Takirizo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Saka tiroda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti province yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinci yega yega vane uwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka, zvichawedzera trust neconfidence, tisingazive kuti mazuva aninga ati chine shona, but kuti vanhu vanzwe kuti yes, gwaro iri zvechokwadi, igwaro rakakwenenzerwa, rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasununguka zviva kuti aiwa, gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations zvekuti zvingagadziriswe sei.
Isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo. Munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevecommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi kana pakaita vakazvitambira zvinogona, asatasiya kuti zvii zvichabuda. Ndainaiziva kuti zvii zvichabuda, ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadzirisika, but handisati ndazviziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nokuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya.
Avo vangavari vakafano bata chinzvimbo chemukuru weZesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunare vari muHarare. Zuru nezuru zvevatsigiri veMTC Alliance zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti zvinoda sarudzo dziri pachena. Uku mutungamiri weMTC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo dzisabiridzirwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Zuru nezuru zvevatsigiri veMTC Alliance izvo zvanga zvitungamirirwa navachamisa zvapora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka. Zvichiita hazvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mufananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima vhota gwaro riri pamutemo. Vota zvoredu rinofanaka rine masta evanhu wacho pamwe chete nemapicha evanhu wacho kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita akawanda wanda ari wani. Takanyimwa neZEC vota zvoro iroro, tiri kurida vota zvoro.
Vashitaura mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachizivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo. Vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaannounza tisu ende takaseta mishinari manje muno nekunze kwenyika nenge nyingoti kwavhotwa tapinza muno tavhota tapinza muno. So wait for us. Victory is certain. Change is inevitable. We are winning and there is no doubt.
Vatendai biti avo vanove mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye varivo mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vakambosungwa muna 2008 mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chinhu chamuri kuhandisa, why should you be afraid to say come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot, observe the storage of the ballot, observe the distribution of the ballot. On top of that, we have said zvitakatsvaga masaindi edu from ana German kunze kwenyika vachaita forensic testing of every ballot vatinofanira kuenda kunoita.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa, ukabirira maelection munyika hamuite runyarara. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zvikutaura neMDC, I think kubva apa vakaita last match yavo vari kupa pressure yakafanira kuZEC. Hachangosara ndiye kuti ZEC inge ichiresponda. But maonera ndirikuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwawo nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papoint yekupukunyuka. Chasara ndiye kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutizwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo zvichakadai vachamisa vati kana Zeki isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi vachasherezera kuratidzira munyika yose uye kana kuratidzira uku kwatanga hapana achazenga achidzokera kumba kudzamara zvavari kuda zvaitwa ndakamirira Studio 7 muHarare Dini Thomas chiri pasi.
Vamwe vakwegura nevakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari kunyangwe hazvo vachifanirwa kubatsirwa nehurumende. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nevamwe vakwegura nevakaremara muBulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avo vange vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara muBulawayo muna Kubvumbi kuti vaizodzoka kazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka asi zvimwe zvazvoitika izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunusa nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri. Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga, pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato reZANU-PF pamberi pesarudzo vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aidama Tanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic sometimes kune uchidiwa mari ma$5 iwe $5 yachauna pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisinga kupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuzvipatara. Sometimes zvin kunonyoresa kana wakazvitakura unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womborifeya uko neuko apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Sylvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri. Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kunzwisisa nezvemusiyano unonzi uripo pakati pezvikamu zvakawedzerwa nazvo mari dzevashandi vehurumende. Sachigaro weApex Council Amai Cecilia Alexander vanoti varikunzwa kuburikidza nenhengo dzavo pamwe nedande mutande kuti hurumende mushure mekunge yawedzera vashandi vayo mihoro nezvikamu gumi neminomwe nechidimbu kubva muzana 17.5% yakazowedzera zvakare mihoro yemapurisa nemauto. Mauto anonzi akazowedzerwazve zvimwe zvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi maviri nezvishanu nechidimbu kubva muzana 22.5%. Ukuwo mapurisa achiwedzerwa zvimwe zvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmaye Alexander.
Tangonzwawo musocial media ndomatanyanya kuzvinzwa tichiona mapepa angatifambiswa achiratidza kuti vechiuto vanenge vashapiwa 22.5%. Zvichireva kuti 17.5 yakanegoshitwa neApex Council ichange ichipiwa mamasivu servants ese, asi vechiuto vozowedzerwa imwe 5% pamusoro. Zvinova zvinhu zvekuti tikatarisa tinoona kuti panenge pakuita sekuti kune vamwe vanenge vaakunyanyisa kuzivapiwa mari yakawanda kudarika vamwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatingashoori kuti veanovapirwei 22.5%. Nokuti isusu tinomirira vashandi tototi zvakanaka izvozvo kuti vapiwa 22.5%, asi nyaya iripo, chinyuto chavapo chaachekuti ko vamwe vanogozopiwa sei 17.5% vamwe vachiwana 22%.
Saka matanho api amuri kutorawo sesangano panyaya iyi?
Isusu seApex Council takutonyorera kuhurumende kuti titi isusu vashandi vamwe vese vamuda kupa 17.5 vari kuchema. Izvozvi zvifoni yangu kubva kuseni, vashandi havasi kufara, vari kungondifonera vachiti aiwazve ko isusu tisitonzi tadii, nekuti titasa 17.5 yatakapiwa takazongoibvuma nokuti hurumende yaiti haina mari. Asi tikatarisa zvataitarisira kuti zvibude mumanegotiations, hatina kukwanisa kusvika pamalevels iwayo nemari yatanga takakumbira kuhurumende inoita kuti mushandi ararame. Tinotarisirwawo kuti kana munhu achienda kubasa anofanira kurarama saizvozvo. Saka tinodayira kuti hurumende ichanzwa chichemo chedu igo address. Saka ndozvataita izvozvo vakandemii.
Saka tingati chikuru chamanyorera tsamba ndechekuti muwedzerwe mari here, kana ndechekuti mutsanangurirwe kuti sei vechiuto vazowana 5% pamusoro pe 17?
Isusu hatinei zvokuti vawanire izvozvo, ivo vazviona zvakakodzera. Saka semaonero avaitawo kukodzera kwazvo kuani, tikuti ngavaonewo kukodzera kwazvo kune vamwe vashandi vese vehurumende.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council Amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende vazivisa nhasi kuti murume aive pakati pevanhu vekuAfghanistan makumi matanhatu nevapfumbamwe vakadzingwa muGermany svondo rapera awanikwa akafa mune imwe hotera muKabul mushure mekuzvitora upenyu hwake. Thank you. Mumwe mutauriri wechipatara chemuLondon parikurapa mumwe murume anove chizvarwa cheBritain uyo akanga aisirwa muchetura unokuvadza tsinga anoti murume uyu hachisiri munjodzi yakanyanya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBournemouth kuEngland chiri kukwikwidza musarudzo yekutsvaga chamirira maronde raCentral mudare reParamende. Chinoti chine chivimbo chekukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaCaston Mateu vanoti kugara kwavakaita kunze kwenyika kwakatova pamukana wekuti vadzidze zvakawanda zvichabatsira mukusimudzira dunhu remaronde raCentral uye munhu akagara achidyidzana nedunhu rake kuburikidza nekuita mabasa ebudiriro akasiyana-siyana. VaMateu vachakwikwidzana navaClopers kundiona veZanu PF pamwe nevamwe vemamwe mapato. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMateu kuti tinzwe zvavari kuvimbisa vagari vekumaronde raCentral.
Zvinhu zvakanaka chaizvo. Vanhu vagadzirira shanduko uyezve vanhu vari kuda shanduko. Zvandiri kuona mandiri kufamba umu ndiri kuita madoor to door, vanhu vari kudayira chaizvo. Vanhu vachada chinhu chinonzi ZANU PF.
Muri munhu anga ari kunze kwenyika, makatambirwa sei nevanhu kumusha kuti munge muchikwanisa kubudirira kunokwikwidza makamirira MDC Alliance?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo nekuti munzvimbo yandiri kumirira yemaronde raCentral ndiri munhu agara anozivikanwa nemabasa ake andaiita for the last 5 years ndichishandira vanhu vemaronde raCentral. Saka patakaenda kusarudzo repaprimary election remaronde raCentral ndakawana 78% yemavhoti ese akaiswa. Saka vanhu vakanditambira chaizvo zvine mutsindo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemaronde raCentral?
Ndiri kuvimbisa shanduko, kushandura maronde raCentral, kuishandura kubva muusungwa hwayo hweZANU PF, kuisunungura kuti vanhu tigadzire zvinhu zvakaita semarodhi, zvinhu senhau dzemvura, magetsi, nenhau iyoyo MDC Alliance kuti tichaunza isusu free education kumaprimary school. Tiri kuvimbisa vanhu futi kuti tichavapa mikana yekuwana mabasa nekuti maronde inzvimbo yanga ine maindastry akawanda, asi maindastry aya zvaakunge maghost industry. Saka isu tikuti aiwa tida kuamusa maindastry edu aya kuti vanhu vaone mabasa, vanhu vasaende kuHarare vachitotsvaga basa. KuHarare kwacho kusina mabasa akawanda, nenhau yekuti tinoda budiriro, tioda kuti vanhu vedu vabudirire vaitewo mari muhomwe, ndo nhau yakawanda iyoyo. Saka isusu tiri kudza vangeri reshanduko mumaronde raCentral ende vanhu vari kuritambira chaizvo.
Ndevapi vamwe vamuri kukwikwidzanawo navo mumaronde raCentral?
Ndiri kukwikwidzana navakundiona veZANU PF nevamwe vamapato mabikibiki asina zvavo efekti yakawanda.
Pamakanga muri kunze kwenyika, zvii zvamaiitawo zvekusimudzira dunhu irori zvokuti vanhu vanogona kukuyeukai pakukuvhoterai?
Ndakaita zvakawanda, kubatsira vana vechikoro, kubatsira nherera, kubatsira vanoshupika. Zvakawandisa zvandakaita for the past 5 years muno maronde raCentral.
Toti sarudzo dzaitwa makunda, zvii zvamuri kuvimbisa vemunharaunda kuti munozoita?
Chekutanga, ini ndoda kuita mumiririri, kana ndaita mumiririri wevanhu vemarondera, ndoda kuzodzoka ikoko kumadiaspora ikoko ndichitsvagawo investment yekuti tiunzewo munharaunda yangu ino yemaronde raCentral kuti tikwanise kumutsa indastry yedu, tipe vanhu mabasa. Ndo nhau yangu hombe iyoyo, nhau yangu ndeyekuti vanhu ngavaone mabasa. Kana vanhu vachinge vaona mabasa, ndozoshanda nehurumende yavachamisa kuti tigadzirise zvinhu zvakaita semarodhi. Ndo zvimwe zvinhu zvakwarara munzvimbo yedu yemaronde raCentral. Saka ini ndikuvimbisa kuti aiwa tichaupa vanhu mabasa kuti vanhu vakwanise kuzviwanirawo vachikurudzirawo mhuri dzavo vachizowanawo kubudirira.
Avo vanga vari vaCaston Mateu vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kumaronde raCentral, vachitaura vari parunhare kumaronde rakwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuchipinge vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo vari kugara vakachichidzirwa nguva dzose. Vanhu ava vanoti zviri kuvanetsa zvikuru kuti mapurisa emunzvimbo yavo haasi kusunga vanhu vavanoti vatsigiri veZANU PF vari kuita zvemhirizhonga. sachigaro vechidiki veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa munzvimbo iyi. Vafarai Sidumo Sitole vanoti vatsigiri veZANU PF vari kufamba vachibharura maposta eve mapato anopikisa pamwe nekuvachichidzira nekurova kana sarudzo dzapera. Studio 7 yanokwanisa kunzwa divi reZANU PF kana kunzwawo kumapurisa. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vasitole kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Eya, kwedu uko tikuchitinge sendro. Saka mamwe maudzi kuchitinge sendro like what name ro. Ine ekubharwa maposta a President Way Alliance, President Nelson Chamisa pamwe chete na MP na Councilor weko.
Zvakaitwa rini izvi?
26 July unoyu. Pakuratwa mapostas ku what name ro. Pa maundwa business center. Maposta iwayo aiswa ipapo vana miwa ipapo then pakasvika murume anonzi Temba Shumba ane zita rake rinochedzerwa naRuth Chikavanga ndokubva abvarura maposters iwayo. Abvarura maposters iwayo zvaizvezvi ndobva tange kuintindira kuti ari kumashawo kumukurusira kanzi tokupishira mumba after election. Then adaro zvaizvezvi ndobva izvi yaiswa kuna aspiring candidate MDC Alliance MP Livingston Dlumo. Livingston Dlumo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi. Then aisa kupolisi musi wa7 mapurisa akaenda ikoko ma18 nevepeace vaya vaenda ikokoko ndobva vazotora Shumba ndobva vauya naye kuno kupolisi kunoku nanhasi asati aziviswa kuti kesi yacho yakavhurirwa docket here, kesi yacho yakabvisirwa faini here, ichaenda kukoti here, hatina kana information yati kuziva izvozvo.
Saka nyaya yacho yakangopera yakadaro.
Yakangopera yakadaro kukosi yakatodzokera mucommunity, akutooneka mucommunity, akutotenderera, hapana kana chatataudzwa.
Ko pari zvino zvinhu zviri kufamba sei?
Kukwira nezuro, takasangana nana challenge yakadaro kuwat 8 row kuti again kuna Madeline Maremu dzakuta candidate yeMDC Alliance dzakanzera ikoko. Kwakabharwa kuti maposters adiwawo nemurume anonzi Bangwayo ikaenda futi kupolisi.
Avo vanga vari sachigaro vevechidiki veMDCT kuchipinge kuward 9 vafarai Sidumo Sitole vachitaura vari parunhare kuchipinge naTanonoka Wande weStudio 7. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitiudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa nevari kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira kwaita mubatanidzwa weMDC Alliance. Regai tiende kune zvitsvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Inini ndinoitwa Eleni, ndiri kufonawo zvangu ndiri kuGerman. Maitirwo ari kuitwa nevheki anotinyunyutisa chaizvo chaizvo. Ivo vari kuzviti vari transparent, vakamirira nyika yeZimbabwe, havana kumirira part 1 yeZANU PF. Ezvino izvi pakuratidza kunyunyuta kuri kuitwa nevanhu vachiratidza kuti kwete kazvinhu hazvina kufamba zvakanaka, itai kuti zvinhu zviitwe zvakadai kuti vanhu vaonewo kuti zvinhu muri kuzvifambisa zvakanaka. Ivo voramba vakangoti kwete, havasi kuzofa vakadzokera kumashure, ende zvavari kuita izvono zvavari kuzoita. Mufananidzo wacho wavari kupa vari kuratidza kuti vari kudivi rimwe chete, vari kuda kusapota ZANU PF, havasi transparent.
Zita rangu ndonzi Mubatsiri Izho, ndiri kuCanada, Vancouver. Maonero angu panyaya iri kuitika ndezvekuti ZEC ine chairi kuvanza maererano nemaprintiro eballot nemapolling sessions vamwe vakangobuda asinganzwisiki. So ndiri kuona sekuti chidanho chatorwa nebato reMDC ratungamirwa naNelson Chamisa rakakosha zvikuru kwazvo, ende richavapa pressure yekuti vaite zvinhu zvakanaka zvakajeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance pamwe nezvinyunyuto zvainazvo kuZimbabwe Electoral Commission. Manheru anhasiwo zvakare na8 o'clock totarisira mutambo pakati peEngland neCroatia apo dzichatatsurana mumutambo weWorld Cup kuRussia. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu, titumirei namba dzenyu pa namba dzedu dze WhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Taba, tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Cha izeki ingalalelanga isikalazo sethu. Siza kuqhubekela phambili lokho senza ama demo yethu. Asisoze sivumele ukuthi singene election engela ukuvumelana neMDC lamanye ama political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sikaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathe sikakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lukhulu, sisogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasotsha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini e-commission ebona ngezokhetho e-ASEC, bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olwalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela i-Africa Unity Square bekhokelwa inkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot rakafanana nekuti exam paper rinofana kunge riri.
Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwe yi-syllabus. Kungalesi sizathu ke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeke into eyenzayo akayisi-transparent angitsho yabo nxa kade singabona emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho. And futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezanu-PF. Thina sithi hatshi, thina lokhu asikufuni.
uvumelana lesinqumo esesithethwe inkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abeZEC bengasalungisanga abakhala ngakho.
Nxa iZEC ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela uvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abeZEC isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga, bathi bazobe belala emahofisini abeZEC kuze kulungisiswe. Umgcinisihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano we-MDC Alliance. Abalandeli be-MDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini eZEC lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma, izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abeZEC abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ngevoti. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela lonkosikazi Mnangagwa. Unkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ichukela, ingubo le-rice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinokwara zikuru kuwa nemi bulawayo. Niyathaba kakhulu ukuba lani bulawayo muhle. Pandatauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangwa minavo, asi regai ndikuudzei zvandakafunga musiwoyo. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo vachandidawo here.
Emubuyeni kwami napa ngoApril ngazibuza umbuzo wokuthi kambe ubulawayo muhle uzangamukela na.
Upenyu hwedu mukurarama kwedu pachivanhu chekwedu tineiye tinoti family unit inotarisa mbuya, sekuru, vakaremara, vana vadiki, vanhu vose venonzi family setup yandavingana.
Imuni epheleleyo ndinaye ubaba, ndinabo abantwana, bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli, kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nasi zuva redu rokupembera nokufara nokuti tasangana Mwari vachida.
Namusa tuthave nijabule mwova sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irayisi lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irayisi lethukela, ama-2 kg lethukela lengubo.
Ophila lobugoga uMnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye, kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho. Kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Uchilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathe sikakukhanya ukuthi besinakekelwa kulalutho sisogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulo umhlangano unkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka isiminingi kumbesesile 38 years lokhu singakhayela sengikhona sikhumbula kathesi ngoba sesiya kukhetha. Hhayi mina ngisuthiseki ngakosikazi. Hayi lapha ngibona ingane sibili loba kungatshintshwa ihulumende nezamphepho ngoba ngibona ingane lokho kungakhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala emakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Ha, mina ngima ngibonduthu. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomthukela. Lo ingubo ngigcina izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma so bazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali maze kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana omntana. Sengumuntu ohlala edevu njalo ngigcina izintandane abazali babo bavuka.
Iningi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela, indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBeitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBeitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti kube ilunga ledale lephalamende elimela iMathabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nangezinye izinto ezenzayo lokhuzele kuMnangagwa yikudlalisa ama-resources e-government. Khazi nxa singathi siyakhangela khonapha eBeitbridge singayisikho ukuthi sikhuluma ngayo ibhoda yona le. Sivele yona iBeitbridge ilezinto ezingokuthi ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngibona ngani i-sort of campaigning. The what about umgwaqo wona lo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiya kwenza igceke lefematina. Nokuthi uthi abantu sesizahamba ngamafematina, lefematina lelo liyakhosta, lifuna imali eningi, izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Azile problem khona phakathi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kokuthi ethisi basike ethisi bona basika basika kungela lutho kodwa okwenzakala yikuthi uduko lokho elukhona kubantu abakhosayo. Abantu balodubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesithinda sithi siyaphela sibone. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBhayibhile kumumo weBhayibhile ukuthi iBhayibhile sinjani kulezindlu anti uyacabanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Nakathesi izindlu lezi azinamathoyilethi azilamanzi. Kunezinye izindlu zegovernment ezakhiwa zasalela endleleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele i-development yeBeitbridge ingathi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avala just because ukuthi vele iBeitbridge akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu iye yaphethe wona kuvala amahotela iyaphothe yangikhona layo ngabona izadodade abantu nebhalwa ngu-2-3 abantu bazafulaya abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukufulaya kunjani ku-easy
ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini
kakhulu lingenza ngcono kakhulu ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athe sakuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu thina vele zingabavele izinto zingabarayithi siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhoda nalezi izalungisiswa umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa.
Lo ngonkosikazi Sipho Dube ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South engomanyano we-MDC Alliance sixoxelaye eseBeitbridge.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Debele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%, kwathi elamapholisa walikhuphula ngamatshumi amabili i-20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Ustudio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube loJonga Kantemiri. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafana beqembu lenguqu bakwaleThailand abalithumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pauti lisungule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazini Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe, kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandlele MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai nokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe inkokheli kohulumende walelibandla linganqoba ekhethweni ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza Joko. Umnumzana Sibanda uthi uZulu angizikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze zivela ku George Charamba lezi elokhu ezithumela ku Herald la ku ZBC uPresident Nelson Chamisa kathi uhamba ikhuluma labantu abaningi kumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazise ukuthi hayi umnumzana George Charamba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amangangithi akufanelanga sonke sikulandele lokho.
Udaba selube kaninginengi lwathiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Gresham Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. USibanda uthi lawo ngamanga akhulunywa yilabo abaqhulula loba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe kweyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu uthi usabheke lokho kusasa bayekutshele lokho into eliqiniso kubo ingamanga into engamanga eliqiniso.
Esinye njalo esalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa indaba eziphuma umnumzana Chamisa esolisayo okwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors liqiniso. So thina silindeni nje ukuthi makabe winile sibone uGrace Mugabe sengo-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho iy'nkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe. Kanti-ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathini ufuna ukuvotela upresident Chamisa sibetha mhlawumbe lo president Mnangagwa angacina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo mkhokheli bukapresident Nelson Chamisa acine evotela upresident Nelson Chamisa. Wamukelekile ngoba president Chamisa uzakhokhela abantu beZimbabwe bonke kungelako ukhetha ukuthi lo ngowebandla liphi.
USibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma emsakazweni we-ZBC lephephandaba le-Herald ngokubili okuvele kusekela uhulumende weZANU PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mela Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Abekhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abezeki babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But the defamation, what the defamatory allegation? They cut him, money was in the show. Several whoever it is. It went there, Umunja Kabana Lungaki. I am Chisel Bujay, a kitchen home for six. But she did, but she didn't. I'm a police officer that are not serious, but they are very intelligent. When they start investigating, for people to come out, they are in fact, Katun was there.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want to see police if they are saying they are going to play their role. They must be still playing their role, but not to be biased like what used to happen in the 80s.
Ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalele parliamente, unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Ngibone ukuthi imithini le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unye izinto okusithini esikuthatha sithi kunqa kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi iwona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithe sizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye basesemnyameni especially entweni zama-posters ama-parties amanye ayaxexebula makungayenziwa khonoko ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edalele parliamente kumele bazivuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinali yalo nyaka yomncintiswano wenguqu wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba se-semifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinali yalo nyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namhla emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutha imidlalo yalo nyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia lizake liphakamise inkezo ye-World Cup ikanti ele-England layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo. Njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezize zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba se-semifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990, ikanti le-Croatia like lafinyelela kusigaba se-semifinal ngomnyaka ka-1998 lapho eliphuthe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England lele-Croatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo emine kuthi ele-Croatia linqobe kumidlalo emibili kusithi owodwa uphele ezingujikile obhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlaleni kakhilikithi lizadibana lele-Pakistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhla zili-13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi uyagcina mhla zingama-22 lambili kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Yesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo ipetition emahofisini ekhomishin ebona ngezokhetho yeZEC. Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kodwa abanengi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.